vamwe vari kuratidzira zvinhu zvavo paZITF yegore rino vanoti chirongwa ichi chinoramba chakakosha sezvo chichivapa mukana wekuzvishambadza zvisinei kuti zveupfumi munyika hazvina kumira zvakanaka. VaSasha Zanai ndivo mumwe wevakuru vakuru vekambani yeFamily Castings Private Limited iyo inogadzira simbi dzakasiyana-siyana dzinoshandiswa mumigodhi pamwe nemumaindastiri. VaZanai avo vati kambani yavo yakavambwa mugore ra1992 vatiwo gore rino ndiko kekutanga vachiratidza zvaanogadzira paZITF vachiti vakaona kuita izvi kwakanakira kambani yavo.
Saka we thought kuti kuvapa ungatibatsire kuti tionekwe muno muZimbabwe nekunze kuti tione kuwana maproducts anoenda to export our products. Kekuti maproducts edu haashandiswe muno mutete. They are international based from my mind kuvanishana. Chero ikonomi yanga isingasiri stable still kasi zvimwe zvinhu zvisiri zvakachechwe zvinobatsira stiri. Exposure yagara yakakosha pabusiness.
Amaiskange zvokuhle Smiley ndivo mukuru wezvekufambiswa kwemabasa mukambani yeMillennium Footwear iyo inogadzira shangu. Amai Smiley vati sezvo kambani yavo ichigadzira zvinhu zvainozotengesa kune vanhu vanozozvitengesawo zvakakosha kuti izvishambadze pachirongwa chakadai seZITF.
Manufacturer, so my customers are negative as you would see roots in the anarchy manufacturer. So we are here with what you do with the Kanawakona books at the store, both the other.
VaFilimon Mpupa vanoshanda mukambani yeNamibia Port Authority inova kambani yehurumende yeNamibia inoona nezvekufambiswa pamwe nekuchengetedzwa kwezvinhu zvinosvikira pamahombekombe egungwa munyika umu. VaMpupa vati rino ndiro gore rechitanhatu kambani yavo ichiuya paZITF vakatiwo hapana zvavati vaona zvinobatika zvati zvawanikwa nekambani yavo nekuve muchirongwa ichi, asi vati vanotarisira kuti izvo zvichachinja.
Tarisiro yedu ndeyekuti tikwezviri industry nemabhizinesi emuZimbabwe kuti vashandise poti yedu yeWelvis Bay nezvose zvatinokwanisa kuvaitira ipapo, asi pari zvino izvi hazvisati zvaitika nekuti hapana zvinhu zvakawanda zvinobva kumuZimbabwe kana kuuya muZimbabwe kuchishandiswa poti yeWelvis Bay. Zvinhu zvakawanda zvatiri kuona zvichiunzwa muZimbabwe kubva kuWelvis Bay imotokari dzinenge dzatengwa nevanhu vemuZimbabwe kuJapani kana kune dzimwe nyika.
Hurumende yeNamibia yakapa hurumende yeZimbabwe nzvimbo yepanosvikira zvinhu zvakasiyana-siyana zvinoda kutakurwa nezvikepe muguta reWelvis Bay. VaMpupa vati anotarisira kuti kupera kuvakwa kwenzvimbo iyi uko kunotarisirwa kuitika pakati pegore rino kuchaita kuti Zimbabwe iwedzere kufambiswa kwezvinhu zvinobva kana kuenda mhiri kwemakungwa ichishandisa Walvis Bay. Pari zvino Zimbabwe inonyanya kushandisa guta reBeira riri munyika yeMozambique. Gore rino nyika 14 dziri kuratidza zvigadzirwa zvadzo uye nzvimbo inosvika zvikamu 50 kubva muzana zvenzvimbo dzekuratidzira zvigadzirwa yakatorwa nemakambani akasiyana-siyana. Mutungamiri weNamibia vaHage Heinhob ndivo vachavhura ZITF yegore rino zviri pamutemo nemusi wechishanu kubvumbi 28 uye mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanotarisirwa kuve varipo pachiitiko ichi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.